Baba Tunduwe, high sound. Nete wakafandiri kutasport. Ndichigesa nesipo tinofonda. Maiwa indi titumira otora. Titenge sipo mafuta ekuzora. Pandaka toka ndaka toka nechipora. Ndichiti ndikuno maonesa ora. Ama ndokutire gati fure sora. Mari yako ichaweka.
Turai, turai moyo.
Ama ndiri kukumbira otura. Natezvara vagona vana tano kweisu waisati bvunza utano kusongotsoka amarinda wakaipara wakaipara mari haikoshe kupfura ukama wakaipara wakaipara mari haisiriyo ichakuvika mkoma
turai turai moyo
ama ndiri kukumbira
turai turai moyo
ndiri kukumbira Kafandiri kutaspor Ndichigesa nesipo tinofonda Maiwa indi titumira otora Titenge sipo mafuta ekuzora Pandaka toka ndaka toka nechipora Ndichiti ndikuno maonesa ora Ama ndokutire gati fure sora Mari yako ichaweka
Turai, turai moyo
Ama ndiri kukumbira otora
Turai, turai moyo
Ndiri kukumbira otora Natezvara vagona vana tano Kweisu waisati bvunza utano Kusongotsoka amarinda Wakaipara, wakaipara Mari haikoshe kupfura ukama Wakaipara, wakaipara Mari haisiri